A very good evening to you, our listeners. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, August 15th, 2018. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the signing into law of the Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act.
Last week, United States President Donald Trump signed into law the Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act after the United States Congress passed the bill in July, setting conditions for Zimbabwe to fulfill first before it re-engages with America. The conditions included free and fair elections.
But the Zimbabwe government says the recent action by the United States government is going to further strain its already ailing economy, adding that the imposed sanctions hurt ordinary Zimbabweans most.
Now, to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
Remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yes, and if you are just joining us today, we are talking about the signing into law, the Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act, ZEDERA, after the United States Congress passed the bill in July, setting conditions for Zimbabwe to fulfill. And one of those conditions include free and fair elections.
And remember, we are live streaming on our Facebook pages, www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Yeah, kulabo abasanda ukusixhuma lamhla sihlaziya udaba lokuthi uMongameli Donald Trump wakhona pha eMelika usayinile phela umthetho weZidera lo mthetho ongama sanctions yiwo ke babe wawuvele usukhona ngezinye indlela singathi wawuvele ukhona kodwa sebe uvuselele njalo kwakumele eZimbabwe ligcwalise ezinye indingeko eminye ezazi eyayibekwe ngele United States kusukela uMongameli Robert Mugabe esesembusweni. Kodwa bathi hayi lokho kwakungacacanga ukuthi kwenziwe yini. Ngakho ngomnyaka odluleyo wasupasa ke lo umthetho esingathi iParliament yakhonapha eMelika kuthi ukuthi uyabusupase House of Representatives la ku Senate zombili lezi izindlu zenza iCongress yakhona pha eMelika hiyo ke yadindayo ukuthi hayi umthetho lo uzaqhubekela phambili ngakho ke ukusayina bese kuphonguba inqobela phambili nje ukuthi into ebivele isivunyelweni sibonile ke uhulumende weZimbabwe ukuthi galuthathanga kuhle lo ludaba uthi izijeziso lezi ezomnotho ziyabhidlikisa ngamandla umnotho weZimbabwe ngoba kutsho ukuthi eZimbabwe alisela mandla okuboleka imali kwezinye inhlanganiso ngoba eMelika liyathi amakampani asebenza lawo akumelanga asebenzela lawo eliwafakela izijeziso kuzaba nzima ke ukuthi lizuze imali kunhlanganiso ezigoqela o IMF kanye labo World Bank ngalingaphansi kwalezi zijeziso. Ye, kodwa singaqhubekeli phambili ke ukuthi umnomzana singaqhubekeli phambili ke ngalolu daba sizwa ukuthi sesilo mhlonishwa wethu wakuqala ecingweni. We have David Coulthard, the legal expert, and is also an official of the MDC Party and MDC Alliance. Welcome to the show, Mr. Coulthard.
Hi, good evening. How are you?
Yes, sir. What's your comment on the recently ZEDERA, which was signed into law?
Well, my personal position has been for a long time that sanctions have outlived their sell-by date. Ironically, I think that sanctions only serve to benefit ZANU-PF, who blame them for everything from potholes to the lack of drugs in hospitals. But we can't control what the American government has done. And, you know, unfortunately, since the election, we've seen violence in the streets of Harare, the harassment of people like Tendai Biti, the shutting down of press briefings. And I think that that has just conveyed to the American government that the Mnangagwa government is no different to Mugabe's government. And so ZANU-PF should not be blaming the opposition. They can only blame themselves for the imposition of this new law.
Yes, talking about that, we heard Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo saying that the MDC Alliance is responsible for lobbying for these sanctions to be re-signed into law. What's your comment on that?
Well, I personally certainly have not lobbied. I've been on record on Hard Talk on the BBC and elsewhere in my writings of saying that I believe that sanctions, as I say, have outlived their purpose. I'm not aware of any of my colleagues who have in the last 4 to 5 months called for sanctions. I think that this is an initiative of the American government. But, you know, once again, let me restate the point that if ZANU-PF and Mr. Mnangagwa implemented the right policies, started respecting our constitution and our laws, I have no doubt that these measures would be lifted immediately. I haven't read the bill closely, but I understand that a lot of it is linked into the holding of free, fair, and credible elections. Well, we've had anything but. We've had arguably the most illegal elections I've ever participated in since 1983. Although they've been relatively violence-free, we've seen the systematic violation of both the Constitution and the electoral law. And that has all been done by ZANU-PF and by the Electoral Commission it is so closely aligned to. So once again, it is nonsensical for any ZANU-PF minister to blame other people for these measures. They have brought these measures on themselves.
Mm. Thank you so much. Please just stay on the line. Wongu wadiwa watiriri ne watariri. Nasi tukurukura pamsoro pe mutemo kana kuti zvirango zvinonyanyozivikanwa nekuti zidera Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act. Tinonzwa kuti pane zvaivandudzwa kana kugadzirudzwa kana hatingati maamendment zvakazosainwa nava Donald Trump mutungamiri weAmerica vachizvitambira kuti uve mutemo mushure mekunge dare reSenate nedare repasi vatambira kuvandudzwa ikoko. Zvino mutemo iwoyo ndouri kunzi nehurumende yeZimbabwe uri kukuwadza vari pasi zvakanyanya kupfuura vanenge vachitarisirwa neAmerica kuti ndo vanenge vakanangana nawo mutemo iwoyo. Asiwo pamusoro pezvo vari kuti taedzawo kuita zviri kukurudzirwa neAmerica kutinge tichigadzirisa zvikuru munyaya dzekuvandudzwa kwemitemo nekodzero dzevanhu. Asi vakawanda vari kuti zvishoma zviri kuoneka nekuti mushure mesarudzo vanhu vanomwe vakaurayiwa vakapfurwa mumigwagwa yemuHarare. Pamusoro pezvo tinonzwawo kuti vamwe vari kusungwa vanenge vaine kudyidzana nemapato anopikisa zvikuru bato reMDC Alliance. Ndezvimwe zviri kunzi kutyorwa kwemutemo kuri kuenderera mberi kunogona kuti nyika dzakaita seAmerica vakaisa mitemo iwo wezidhera vange vachitarisa zvakare vachiona kuti Zimbabwe haisati yaibva kuti vange vachibvisa zvirango. Vamwe vari kutyirawo kuti panogona kuita dzimwe nyika dzingazotedzerawo zvakare danho ratorwa neAmerica iroro kana America yakanga isina kuzobvisa zvirango. Poitawo zvakare zvirango zvinenge zvichizobva kune dzimwe nyika vanhu vachitarisira kuti Zimbabwe inge ichidzoka kana kurecover kubva mudambudziko ranga inayo makore ese kubva pakaiswa mutemo iwoyo muna 2001. Ndo nyaya tiri kukurukura. Makasununga kupinda muchirongwa muchitipa pfungwa dzenyu. Please do join us. This is your program. We are here to hear your views. Join us. Stand again.
Yes, we will go back to Senator Coulthard. We see that when this when Zidera was advanced again in at the Congress, some of the reasons were that there is politicizing of food aid, there is increased military presence in rural polling stations, and like that. As the MDC Alliance, do you, is this what you see on the ground? Were they justified?
Well, let me say this, that the election was unfair. It certainly wasn't free, and it was illegal. We had consistent reports, credible reports of soldiers being deployed. And in fact, the military themselves admitted it. They put it under the guise of command agriculture, but as we know, the growing season only commences in October, November. So why soldiers were being deployed under command agriculture in July is beyond me. And it feeds this narrative that soldiers were deployed to intimidate people, to remind people of what happened in 2008. We've also had numerous reports, unchallenged reports countrywide, of food being used as a weapon, of seed and fertilizer being handed out to people once again in July, long before the cropping season. And then, of course, as I've said earlier, we had the systematic breach of the Constitution. To give you one example, the Constitution says that ZBC is to be impartial and to allow diversity of opinion. But it was a propaganda mouthpiece for ZANU-PF. And what amazes me is that you have people like the foreign minister who are intelligent people, they've got doctorates, and they think that they can pull the wool over the eyes of the international community. You have the American ambassador who sits in Harare, he reads the Herald, he listens to the ZBC, he can see what Section 61 of the Constitution says, and it's a clear breach of the Constitution. And then they expect that they can get away with this. And the Americans say, you're not serious. Your rhetoric isn't matched by your action. You say that you are committed to free and fair elections, but these are anything but fair elections. In fact, they you know, were consistently illegal. And then they have the temerity to complain when America decides to impose these measures. And you know, my closing remark is that if ZANU-PF wants to get rid of these measures, it is very easy. They simply have to comply with Zimbabwe's constitution, not even a Western constitution, our own constitution, implement it in spirit and letter, implement the electoral laws, stop shooting people, innocent bystanders in the street in cold blood. Stop disrupting opposition parties' press conferences. Stop harassing our members. Stop trying to detain people like Tendai Biti, who are well known in Washington, on spurious charges. And then I think they would find the American government far more receptive to engaging with them. And this is the clear message that we've got to convey to them. There is a way around this measure if they would just start behaving themselves.
Mm. Thank you so much, Senator Coulthard. Please do stay on the line.
Actually, he had only asked for 10 minutes. So he said those are his closing remarks.
There's no extra time.
No extra time. Thank you very much for joining us on the show.
I apologize to your listeners that I can't join you. I've broken a meeting. But I hope the rest of your discussions go well.
Thank you so much. Thank you. Thank you. Tinemutereri Variparunari Magadi.
Hello, Tripet Magadi.
In the room, Penny Standiani.
Wilbert Mukori.
Va Wilbert Mukori.
Yeah, my remarks actually was directed at Senator Coulthard. Unfortunately, I understand he has left. I think the problem we have had with MDC is why did they participate in these elections without any meaningful reforms having been implemented? And so the elections, as he admitted there, were not free, fair, and credible. But we knew that. In 2018, the same thing happened. And they, even they admitted that they were going to have resolutions so that they will have no reforms, no elections. And yet, come the elections, they participated again. I really wanted him to answer that question. Why did they participate in these elections when they knew they were going to be rigged?
Mm. Yes, and but you know that they once boycotted the elections, and ZANU-PF president, the former president Robert Mugabe, went ahead and declared himself the winner. So is that the route you wanted to see followed?
Well, in 2008, when they did that and he declared himself a winner, nobody recognized him, which ended up with the GNU.
Mm-hmm.
We can't keep on making that argument. If the elections, you know, they are not going to be free, they are not going to be fair, and some of the Americans had been pushing for things like you should have people in the diaspora registered as voters, and they didn't do that. There was no press freedom. They even went into these elections without a clean, verified voters' roll. I mean, what else does ZANU-PF have to do to make them stop and think and say, wait a minute, this doesn't make any sense?
Hmm. I hope Nkoma will be to get someone to respond to your inquiries. We are expecting some officials from the Movement for Democratic Change Alliance and MDCT. I hope tunowana muna acha pindura ipapo. I see muchitarisawo imi zviri kutaurwa nehurumende yeZimbabwe. Vari kuti zvitarafiro zvikana zvirango zviri kurwadza vanhu vepasi zvikuru kupfuura vari kunzi neAmerica ndova yakavakava zvakanangana nawo. Munoona sei imi?
That is not true. If you think about it, we all would agree kuti the rich are getting richer in Zimbabwe, and they've continued to get rich. And if you ask yourself, why are they getting rich even in the face of these sanctions? The reason is because of corruption. And if you seriously think kuti you can have somebody building mansions, Vice President Chichwenga, when he had his last divorce with his last wife, listed as some of his belongings 45 gold watches and numerous businesses all over the place. That is wealth that is being sucked from the economy, from the nation, to enrich individuals. I mean, look at Robert Mugabe, the same thing. That wealth is what is depriving the economy, the wealth it needs to grow and prosper. Corruption is the root cause of the economic collapse in Zimbabwe. All these people who continue blaming sanctions, if you ask them how much is sanctions contributed, they'll never tell you. Look at during the GNU. The economy, when they agreed on the GNU in 2009, it grew by 12%. The sanctions were still there.
Mm-hmm.
So the argument that is sanctions is completely spurious.
Mm.
And it's just another ZANU-PF and its apologist's excuse.
Mm. Thank you so much, Mkoma. Maita basa regaitins. Kukune mwe mtere la riparunare. Hello.
Hello, magazine.
Takasimba magazimbao. Ndiyani watu utawara nao?
Mkoma Advance Jackson.
Mkoma Advance Jackson.
Jackson.
Oh, Jackson.
Yes.
I'm
calling from Pretoria.
Pretoria. Taura ya inti uwe.
I think some onero angu in mimi, it is good for the sanction to stay there.
Mm-hmm.
Even though vanhu maonero vanofunga kuti it is impacting on the poor or what, but I think kana karamba reporting varume ava, they will feel kuti no zvatiri kuita which is wrong, but at the end of the day they will realize it. Yeah. And then another thing, I think nezviro ndakambozama kuda kumbofona ichimboda kutaura, I think panini yakambotaurika futi yemauto ekunzi mauto emSouth Africa, how do they react panyaya dzemaelections in South Africa kana pachiripoti wachichi. I think chinhu chakanaka sere isi mauto ekunyika kwedu zvakare akada kuti akaita senge vanhu mauto emunomu. asinga pindiri munya jenzi matonge renyika mauto emu Zimbabwe dai atombo siya nyane zvematonge renyika atombo enda uko if it was possible dzimba dzavo ngadzitopiswa chakata kuti muno mauto emuno manza arege kutimbira munya jenzi zvematonge renyika iwo they are in the barracks there but their parents are there in the rural areas so these people here in South Africa they went and killed their parents there so they felt it, that pain that if one of your relatives is attacked by those people whom we are attacking, how does it feel? You understand what I mean?
Asimukoma mukati nyika ingava nyika here mukati ukabviswa ziso bvisawo.
Aiwa, more like the thing is one, these people will never retreat, but they are still advancing while us retreat, but them they will never retreat. Look, since when? We were born, it's still in the same regime. It's still in the same system. But if we want to remove the very system that is there now, we have to fight. But no, the thing is one, we are cowards. I don't want to lie. We are cowards. We don't want to fight. But if you fight, and then if you can, but you under colonialism and they had to fight because and then they fought, and then they win the battle. And even our parents also, they were helping them to win that battle. So right now, why are they still oppressing us? So we have to fight back. We have to fight. But then, if you don't fight, they will still continue to say no. As we fought for this country, and then yet, as so, who is going to fight for us also? We have to fight for our own for our own good also.
Asi aiwa hatikurudzire hedu kuti vanhu vange vachirwisana kana kuurayana tinokurudzira nzira. Dzakanaka dzekugadzirisa makaka vanenge aripo pane nzira dzinogona kuitwa kungava kumatarisi zvatiri kuona zvaitwa neMDC Alliance vari kupikisa zvakabuda musarudzo vaenda kumatare ndo magadzirira atichitarisira kuti zvinhu zvinogona kuitika kupanyaya iyoyi yehuori yasimudzwaona mukoma Wilbert kuti kune vamwe vari kutobhenefita kana kuti vari kuwana cheuiri kubva muzidhera imomo kubva muzvirango izvi munoti iwemi.
It's very true because like look now, President Emmerson Mnangagwa and President Chiwenga Andidiga, they are in charge of the mineral resources there in Zimbabwe, and then they have their friend that is here in South Africa, my former boss, who is called Zonei Dumuti, is the one we have captured our country. He's the one benefiting from those from our resources. As the citizens who are suffering.
Mukoma advance mazita anonetsa kuti tinge tichitaura mazita evanhu zvikuru tisingazovapowo mukana wekuti vange vachizvidzivirira pachirongwa. Ngatingotaurai kuti kune vamwe vari kuti zvakati.
Okay, that's good. Okay, it's fine. Okay, I'll try to but that is the truth. But that is the truth. Because him now he's owning some mines there in Zimbabwe. Even now, if they want to sell some diamonds or any resources, mineral resources in Zimbabwe, they go through him. Even that 15 billion that Yatino Chema Chemauti Akaraskane, they know where it went through. Boys, they are the one who are in charge of those things. So as Karawati has about 15 billion here, the population, you have another in Zimbabwe. I think everyone in Zimbabwe is supposed to be a millionaire. Everyone in Zimbabwe. But if I can go to the Kukumuridawa, Ivo Pachis or Pachis and PF Chow, even Pachitop, I can call it what?
Thank you mkoma advance regai timbotora tine vamwe vapinda muchirongwa tina vadhewa mavinga vanogweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mu South Africa vamavinga makadi. Hello. Nare yawe inenge iri kunetsa. Regai tinzwe kuti nevamwe vari parunhare ndiani vari parunhare.
It's Wilbert Mkoriseo.
Mukoma Wilbert muchiripo parunhare.
Yeah, I'm still here. I just wanted to make a comment on the last speaker there. His contention that we should be go out and fight. I think this argument is a tired old argument. We can't be fighting for our freedom. Every generation has got to fight for its freedom from scratch.
Yeah.
You know, We have got to learn to realize, Kuti, if you are the generation who fought the liberation war, it wasn't for you so that you can become the next oppressor. It's to, so that everybody can be free. Mm. That is the whole principle. Otherwise, we'll have this continuous cycle where every generation has got to fight for their freedom from scratch.
Hmm. Then inenge yangu nyika yekurwa chete. Thank you so much. Mkoma munogona umbaramba nyimuripo mkoma Wilbert standigile.
Yeah, akulabo abasanda kwesixhoma ke sihlazi ya udaba lwezidera ke khona kwizijeziso zenotho ezetheswa eZimbabwe ngale US njalo zidindiwe njalo ukuthi siqhubeke sisebenza. Besile abantu bekhuluma lapha abanye besola ukuthi ngempela ziyenza ukuthi umnotho ubhidlike kuhlupheke abantu makhaza nje athi iziphatha amandla zebandla lezanu PF. Simzwile umnumzana David Coulthard igqwetha njalo nge-MDC Alliance ichasisa layo ukuthi ngempela azilunganga kodwa kulandelwa phela imithetho nxa ulobudlelwano lamanye amazwe kule mithetho okumele uyilandele. Njalo nxa uyephula kuyenzakala ukuthi bezethese lezi sijeziso njengalokho okuthiwa kwenzakala eZimbabwe. Bazifaka ngoba kulokwethuselwa kwabantu, kulokuthengwa kwabantu ngokudla emaphandleni. Njalo kubonakala ukuthi lokhe kulamasotsha abhodabhodayo ayethusela abantu lokunye nje okuningi-ningi okwenza lezi sijeziso zibekwe. Kodwa kukhona njalo omnye umlalelo besithi kathi yona vele i-MDC Alliance ibingenelani kukhetho bengaphiwanga i-voters roll ehlambulukileyo kungalandelwanga zonke iziqondiso kwakumele ukuthi zilandele ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Yikho ke esikuhluzayo lapha ku-Studio 7 Live Talk. Nxa ufuna ukungena kuhlelo usitshayela ucingo, siza kutshayela njalo sixoxe lawe.
Ndirozvo zviri kutaurwa naStandikile. Nhasi tiri kutarisa nezvemutemo wezvirango unonzi sidhera kana kuti Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act, wava mutemo wakasainwa svondo rapera nava Donald Trump mutungamiri weAmerica mushure mekunge paita kuvandudzwa kwemutemo wakanga uripo wakaiswa muna 2001. Zvakavandudzwa zvazvite kunzi Zimbabwe ikakwanisa kuita sarudzo dzakasununguka dzakachena dzisina zvinyunyuto ndezvimwe zvezvinhu zvainzi zvinoita kuti zvirango zvisimudzwe zvibviswe nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Asi tinoona panenge pakabva pazongoitawo mhepo yakashanduka yakaita musi wa 1 August kana kuti nyamavhuvhu. Pakaita kuti pange pachipinda mauto mugwagwa achiedza kudzivisa vanhu vanga vachinyunyuta vachiratidzira nezvaibuda musarudzo. Takaona kupfurwa kwavanhu vanokwana kuita vanomwe kana kuti 7 vakafa, vamwe 13 vakakuvara. Ndo zvimwe zvezvinhu zvine zvakutariswa nenyika yeAmerica kuti zvatava takati mugadzirise, zvamamakati muchaedza kugadzirisa ndezvipi zvabuda kunze kwepamusoro pezvo kwakutourayiwa vanhu. Saka tiri kukurukura nenyaya iyoyo kuti zvive zvinoitika any implications, nokuti tinotya kuti kana kuona dzimwe nyika mune ramangwana dzichitaurawo kuti aiwa zvaitwa neAmerica ndozvatava kuteedzerawo, zvimwe zvinhu zvinogona kuitika. Asi takanzwa vasiwisiso mwoyo vanove gurukota rezvekunze kwenyika vachitaura kuti Zimbabwe iri kuedza zvikuru kunge ichigadzirisa nyaya dzakakurudzirwa kana zvakakurudzirwa neAmerica kuti zvigadziriswe. Hanzi tiri kuedza. Pamusoro pazvo vakataura kuti zvirango izvozvi kana zvitarafu zviri kunyanyorwadza vanhu vozvavo kana isuwo vepasi, zvichisiya vanonzi vari targeted ivo vepamusoro. Ndofunga tine mumwe muteereri parunare. Tinani? Halo?
Ndiamarandu. Hello, ndiamarandu.
Vamarandu?
Yes, ndi Filmon Marandu.
Eh, makadiwa Marandu, muri kufona muri kupi?
Tiriko ku Harare kuZimbabwe.
Eh, tiudzewo nyaya munoonawo maonerenyu pamusoro pezvatiri kukurukura.
Tongoona kuti apa padai kuri kwekuti dzimwe nyika dzine mamwe maitiro futi ekutowedzeresa kuita masanctions. I think zvazvitori zvaiti because even vakabvisa masanctions acho niwayo, we are still suffering muno muZimbabwe muno. Zvekuti mukatarisa zvakaitika musi wa 1 zviyazvi zvinotongoratidza zvega pachena kuti maelections iwaya anga asiri free and fair. Iyoyo yaya isiye yavakatopinza muvanhu, zvekuti pese apa ndimoona kuti vanhu vandenge vachiita mademonstrations avo ari peaceful and vava vachiona kuti hei apa patonyudzwa nevanhu Sasa tongo ita kuzwa vakaita zvezvikupura vanhu. Vakaziva kuti vanhu vemuno muZimbabwe ino vanda democracy. Saka vanda zvinhu zviri peaceful like zvazvichimboitika before. Saka vakaona kuti vakaregerera vanhu vachitaro so ivo vane vanyura. Nekuti isu toda zvinhu zvine runyararo. Saka ipo paipai kungopfuura kwavakaita vanhu ikoko yazvo. Iye zvino chero zvikanzi ngatichiratidzirai vanhu havachatobvuma bugozi vandoziva kuti tinotourawa vanhu ava vanotouraya vanhu.
Mukoma Marandu, ini hangu handisi mutauriri wehurumende asi ndoda kungoti ndimbonzwawo maonero enyu nokuti vanhu vakaratidzira musi iwoyo takanzwa kuti vamwe vainge vachitopwanya zvitoro kupisa dzimotokari nekuita sei vachikunyange zvavo mapurisa anga achitodaidzira kuti regai kuita zvamuri kuita izvozvo zvakazoita kuti mauto anga achizopindira munoti iwe imi kana vanhu vanga vasingateerere inzira ipi yamungatarisira nayo kuti igadziriswe gakava handisi kuti kupfurwa kuvanhu kwakanaka asi ndoda kungoti ndinzwewo maonero enyima
right handi munoona zvaiitika vamugabe vachiripo kwaitonzi kukaitika zvinhu zvakadaro mota dzemvura dziripo matiye gasi aripo ende mapurisa aiita basa rao seizvozvi hapana munhu aimbosvika pekupfurwa mapfurirwo amakaona vanhu vachiitwaya saka kubva kupeni takatenge tichitonzwa zvedu kutoti vamwe vanhu vaitoti vaitotamba nemota dzemapurisa ipo paipaya havana zvavava vachiitwa because hapana violence yavanga vachiita violence yakazoitika yekuti zvitoro zvaipwanyiwa seizvozviya zviya kwaitove kuto tingati kuvhundutsirwa pamwe chete nekuatakwa kwakanga kwaitwa vanhu nemasoja ipo paipai saka somo vanhu vemuno vanonzwisisa mukoma wangu handiti kunyeberai asi zviripo zvimwe zvekuti munhu unozopedzisira akungoti kusiri kufa ndekupa hapana kusiri kutofa uku
aiwa maita basa zvikuru mukoma Marandu tinotenda thank you so much is mukoma Marandu from Harare is Simeon Marandu he's saying he supports the sanctions but also he says Zimbabweans should not have the army should not have acted in such a way because Zimbabweans started to destroy property those who went on the streets because they were reacting to what the army has done.
Yes, and we wonder what will happen. As you saw that today President Mnangagwa met with the U.S. Ambassador Brian Nichols at State House, and he's actually tweeting that we look forward to working closely with our American counterparts in the exciting new era. So let's hope they'll be working together. What was his real and jalo eminye imbiko isithi lanxa behlangene ke omela isigodlo semelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols lo mongameli Mnangagwa kodwa la uchile insolo yakhe wathi kahlaliseke ngokwenzakala eZimbabwe kodwa bazancedisana phela bakhuluma kuhle laba bantu ngoba basebenzelana kodwa babe bekwazi ukuthi lokhu lalokhu akulandelwa
tina vagadzira chirumanzu parunare vanoongorora zvematongerwo enyika makadii vachirumanzu
aiwa ndinotamba zvangu makadiwo mhuri yeZimbabwe neemi muri kuAmerica kwacho
aiwa ini ndiri mupenyu maybe I can start by throwing a question in English what's your take on the signing into law of the Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act by US President Donald Trump what's your reaction to this development
You know, my reaction is that it is not a secret that the American government is a bulldog of the entire world. It doesn't respect human rights of other countries. In this case, Zimbabwe, it does not care what the United Nations, especially the Security Council, you know, in fact, it doesn't follow anything. So it is law unto itself. In brief, that is what I can only say. Because if you look at it, the crafting of the DERA Act, it has got nothing to do with the Americans. But this is an issue which the government of Zimbabwe was trying to deal with the land issue. But then all of a sudden, that's when we started hearing about, you know, abuse of property rights. And then as Zimbabweans, we try to find out whose property rights were these. That is in terms of the land, you know, a lot, you know, I wouldn't want to go to, you know, a history lecture on this issue, but the bottom line is Zimbabweans need to understand simple things, that this country belongs to them, period. But now, if we have our own brothers and sisters who helped to craft the Zimbabwe, the Zidera Act, that is in this case the MDC Alliance, then one wonders, are these not our own black Judas Iscariots? That's my take.
Yes, and Mr. Chirimanzu, if I can just chip in there, what impact do you think these sanctions are going to have on the ordinary Zimbabweans? Because some people argue it's just...
It is not a secret that all the monies that do transactions in the entire world is based on American dollar. So they know that if we don't pander to their whims, the chances are that somehow, some way, we are going to be fixed. And this is exactly what is happening. And this Zidera Act has got nothing to do with the so-called targeted people. You know, you find that we've got banks like Agribank. If you wanted to import something from neighboring countries, you cannot, because this bank is under sanctions. So at the end of the day, this Agribank is used by ordinary Zimbabweans who wants to do deals with the Agribank, but they cannot because of the Zidera Act. I can give you a list of companies that cannot do business because of this Zidera Act. But at the end of the day, you know, it is the stupidity of us Zimbabweans who do not know what we are supposed to do. Simple. That is, if you look at the American government, it has got history. This is the only government that has got so many soldiers based in different countries. And then you wonder, why are they doing all these things? But unfortunately, some of my fellow Zimbabweans, brothers and sisters, they don't see all these things. And a typical example is your own radio, that is Studio 7. You are beaming about issues in Zimbabwe, but you are being bankrolled. That station is being bankrolled by the United States of America. But for what reason are they doing it? It baffles citizens. This is the issue.
Yeah, the reason is because the Zimbabweans also need to hear their views. That is the reason that we are here. We try to work from home, but we couldn't get...
You, but take, for example, they are complaining that, of course, people were shot. No one in Zimbabwe will agree that people must die. But how many blacks, your own black brothers in America, that are being shot daily by
and
white?
It's being condemned every day, every time it happens, Mr. Chirumanzu.
Okay, hang on. Was it yesterday, but one? Blacks were demonstrating in America that, please, God, can you help us? We are being shot like insects here in America, in the so-called country that has got democracy. So at the end of the day, you know, look, if we are to go into statistics, who doesn't know that in America a black person is being shot, point blank? And okay, there are no noises.
Hold on.
At the end of the day, my really concern is that if we, as Zimbabweans, we were going to resort to say, to hell with the American government, then we would be in a position to sort ourselves.
Okay.
But as long as we have got some of our brothers who stay behind the back trying to I'm lost of words.
Okay, just stay on the line, Mr. Shurumans. Let me check if we still have Mr. Wilbert Mukore from UK. Mr. Mukore, are you still on the line? Mr. Mukore? Hello? I think we have lost Mr. Mukore. But tinemwe muteereri timozwa kupfungwa dzake muteereri aripo. Ndiani uyo makadi?
Ndi Mr. Jita.
Mazita renyu taurai zvakare makatidzikirei izwi renyu. Hello, zita ndiani?
Mr. Jita.
Mr. Jita, murikufona muri kupi?
Ndi Botswana.
Botswana, tipewo pfungwa dzenyu yatiri kukurukurai.
Pfungwa dzangu ndezvekuti inini zviri kundirwadza.
ndiri kure kwakadai ndava nenguva ndiri musango pasina change iri kuitika mukati nenyika yedu zviri kurwadza nokuti avo vanotaura kuti especially vanhu vakaurayiwa muHarare zvinorwadza nokuti mukatarisa kuti shopu chai chai inopwanywa inovakwa handiti zvakaipa zvazvo inovakwa handiti so far izvizvi security yatovapo yakutogata zvokuti munhu unogona kutengesa mushopu make ko munhu akaurayiwa uyu achagoneka kuumbika here kuti ange aripo zvakaoma zvinorwadza ende kurarama kamwe chete paupenyu unongozvarwa worarama wobva waenda haudzoke hapana munhu watakamboona chireti kana matatikaita sei hatisati tamboona munhu akamuka kumakuva vana vacho vari kusafa zviri kurwadza zvirango zviri kupuwa Zimbabwe ongo zviri kurwadza zvazvo isu tisina zvatinoziva asi avo vane vana vavo vanoenda kuchikoro kunze kwenyika vanorarama vachidya zvakanaka vachigara mudzimba dzakanaka isu kuti tigone kuwana kana stendi chai chai mutoro kuti ugone kuvaka mutaundi mutoro muhombe zvingwa vari kurasha vedu havasi kurasa zvakaoma zvinotirwadza
saka muri kuti imi zvirango zvoramba zviripo here kana zvobviswa
zvinofanira kutotemerwa ivavo vana vamunangagwa ivavo nokuti munoona iye zvinoizvi taifungidzira kuti vamunangagwa vachinja unhu hwavo tichifunga kuti hazitaravo riri kuchena but ike zvinoizvi ratunyanya kusviba kudarikidzisa taifunga kuti zvavakaita vana gukura hwindiwose kutaurwa kwazvaivo kuzvinogara zvichiitwa tichiti hava munangagwa kwezvinoizvi vava kuti itai zvakanaka mukurarama tichiita vanhu vamwe chete but so far vanyanya kusviba futi poga poga pari kungoitika maerekishini vari kuuraya vari kuuraya saka zitarau rinochena riini ratosviba nokudenga nokudenga richafira kachena futi
aiwa regai tigozonzwa vamwe kuti vanofunga sei maonero enyu nemafungiro enyu tinotenda zvikuru mukoma
munoona vamazinga vamazinga ava vamazinga ndinovada nezvavanokuzama kukurudzira even pano vamugabe chavo chavo vakataura no vamugabe zvamavaita zvakaipa isisi vamugabe tatisina chokuita navo ende ndingangoti zanu pfs hatina chokuita nayo zvachose ende vana vedu tarisai muone tiri kudzidzisa vana vedu vakapedza zvikoro havana zvavari kuita zvipatara hazvina mushonga ndo pana mai vamwe vechiovheti vakataura kuchindevere vakataura kuchiti vana ike zvino vakutamba nemaleptop havachatambi nepfuti nokuti zvekumutamba tinhu zvokukuvadza takasiyana nazvo kudhara hati madhara ivo ngaende kumuraga kumasimu andorima vana vamboitawo zvemutaundi vasunze nyika mabasa avepo maindastiri avhurwe zvipatara vakomana
thank you so much vajita maita basa zvikuru
tinotenda rambai makadarowaku tinotenda zvikuru
thank you so much is our caller Mr. Jita from Botswana he says he's not happy with what is happening in the country. He has lived outside Zimbabwe for many years and he thinks that the sanctions are hitting ordinary Zimbabweans, yes, but they should also hit those those who are targeted in the government. That's what he's saying and that's what he feels.
Yeah, if we can go back again to Mr. Chirumansu, he's saying he says he places the blame on some of the Zimbabweans. I guess he means those who are lobbying for sanctions. Mm-hmm. And Mr. Chirumanzo, what about the rule of law in Zimbabwe?
The country.
Hello?
Yama Zimbabwe nzere, yama foreigner nzere, the rule of law yani. Azishamisi kuu. Ziva kuti Zimbabwe makambani zimazhinji ese angari ama foreigners. Now, here is a situation. Here is a political party. Here are leaders trying to reverse that. Kuti inini vagari vomu Zimbabwe chita utu nukwenyu. And then someone comes up with the issue of saying rule of law. Yes, you know, if you look, for example, my big companies, akanuka kaita sana Zimasco, they had vast and vast acres of land for the so-called minerals. But now the government is trying to redress that. Kuti iwewe kana uchida zvemaini hakano kapisi ita claim yako uonawo mari yako rather than all these pieces of land to be owned by individuals. Tambudziko riripo ndorokuti vamwe vedu tinotaura tisina mafacts okuziva kuti for example ndaapi mamining companies ari muno muZimbabwe ari kuita basa ireri. Are they Zimbabwean owned or they are foreigners? At the end of the day, nyika ino benefita chini. Tinenge tisingazi. Tinongotaura and we vazhinji vanokufungidzira kuti no look kana mashops akava nechingwa and then that's it. Yet that is not. Station of life yomunhu inofanira kuchinja. Not necessary kuti washanda asi kuti iwewe as an individual wakwanisa kucreate re employment so forth. I can give you a classical example. Yes, you know, yamamwe mashop yomunhu. Fine, we want foreign investment, but yes, you know, look, ma pick and pay azara. Who owns the pick and the pay? Ma Zimbabwe's oshanda. Can ashanda maya enda ku pick and pay? Can I ku pick and pay? Who are the shareholders for pick and pay? So this is, you know, is in order vanhu vanjere. Not kuti anzi kwai Zimbabwe tinoshaya mabasa because munhu unoda kuti usingakatai wasingakatai wondopuwa $300 or $200. That is not what ZANU-PF government fought for or what Zanda and Zipra fought for. If people remember what Umdalawe to Father Zimbabwe said, quote, no, we are fighting for the betterment of blacks, not for others. Isusu kana tinoti pese pese tinoda foreign direct investment. When are we as Zimbabweans going to invest in other countries? Hapana. Tedu kungoti vanhu ngavauye. Tinoda foreign direct investment. Tinoda foreign direct investment. So what?
Aiwa, maita vachiro manzira baya nyimuri parunare timbonzwa kubva kune vateereri vedu pashwa na Facebook page. Zvavanyora kuno hanzi na mkoma Tashi, kana ndisisa handisi hanzi Tashi AZ Mulingo. Hanzi semu onero angu mutemo wezidera, mutemo wakawa mazvikuru kuruzhinji rwevana veZimbabwe. Zvokuti ndinotarisira kuti America iwone zvaingaita nevatungamiri venyika zvisingapi kuti veruzhinji vaone ndondo. Tatambura kwenguva refu, masanction aripo. Achitadza kugadzirisa zvinhu nditashi AZ Mulingo Effort Silver Starch Water hanzi ndinoona sekuti America izvi iri kuzviitira kuti isu vanhu tione kuti hurumende yedu haigone kuchidzana nevamwe zvakanaka so tinofanira kuichinja asi chavasingazive ndechekuti tiri kungofira yatisingazive ndi Effort Silver Starch Water. Nishik vere maelection akaitwa vanhu vakavhota maresults akadeedzerwa saka isu takatadzawo papi nekuti masanctions anorwadzisa isu avoti. Then Richard Moyo zvinorwadza zvinoita America kana mwara aisavadaro kurwadzisa vanhu sezvinoita America hanzi zvinorwadza world yese hazvina kunaka ndokuti ngavataura zvinoitwa neAmerica zvinorwadza world yose pasi rose hazvina kunaka nokuti nesu tiri vanhu saka iwe ityaiwo mwari vari kutaurira America mashoko iwayo standiki.
Yes, labo njalo abanye abasibhaleleyo lapha kukhasi lethu leFacebook njalo abasilandelayo lapha si live streamer. Silo siyabonga Nqobile Nyoni yena uthi enosoli bandla lezana uPF futhi umama ungaba ngcono nxa lona lingayikho embusweni umbono wakhe lo. Then silobeka ithemba sibanda siya silandela silo Donny Kamata silo Douglas Munakira yena ke uthi usekela uMongameli Mnangagwa silo Douglas Munakira ngengamqamba njalo silo Brian Moyo lo siyabonga Nqobile Nyoni othi there's no country without the rule of law. Rule of law is very important. Yeah, sisaqhubeka ke ngodaba lwethu sinjalo sisaselele emzuzwana nje emlutshwana. Simelele ezinye ingcwethi zethu siyezwa ukuthi sesilomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ecingweni siyakwamukela ukuhlela.
Ngiyabonga.
Yeah, ungasinika imbono yakho ngamafichane ngodaba lwezidera lolu uthini ngalo?
Well, wonga mazwa ngitane mthetho yawo uthi bamaneja njani okwenzakala kwamanye amazwe senzela ubuhlobo babo singathi ngama international relations. So akumangalisi ukuthi kwenzakale lokhu considering ukuthi vele ukutshintshwa kwepower yeZimbabwe November last year awazange kwenzakale ngendlela ongayithi i-democratic ngesiZulu. So it's understandable then ama elections I promise you as of a peaceful and free and fair, it looks like abantu abanengi bakholwa ukuthi ayengekho njalo. So mina ngimangala ukuthi kwenzakale lokhu, but engibone yani kuzoyenzakala with time is that abantu bona babalwayo eZimbabwe bazohlanganisa inhloko bapumelente ekhanyayo.
Kodwa in other ways, would you say it was justified to renew these sanctions?
Well, angithi again ukuthi kuthenzakala iloko ikhulu last year. Abanye abakhokheli bamabandla eZimbabwe baya khona baya kuthi bona singaphangisi ukuthi sikususe lokho. Ngeke wazi futhi ukuthi mbani wabanyenyezelayo ukuthi hayi izinto mazime kanje. Kusho ukuthi lingavele liwasusa ama-sanctions lawo. So I would not say it would be justified. I would never. Ngeke ngikhulume into enjengaleyo. It's not justifiable because at the end of the day, abantu abasuka badubeke yilaba abangelacala abangalamlando laba abakupolitics abalendlela zokukhuluma bazihlungisela impilo zabantu ababo abasazi anything epic. It is the ordinary person in Zimbabwe, it is the ordinary person in Zimbabwe who then suffers. So I can't say under any circumstances say would it justifiable. The word justifiable does not apply. It's just a cruel thing that the international community does, applying unnecessary pain on innocent citizens who have no clue on how to set themselves free. Because in case of another Zimbabwe, you ungenza abantu abangelacala badubeke. The question is, ufuna bavukelane the army yena leyo babambe transform hombopo ufuna benzeni? So anyone who wants to help Zimbabweans would not do such a thing. They would come here and say, how can we help you? That would go to asinikeze lutho bekwazi futhi kamhlophe ukuthi always ama sanctions awancedi muntu onguye abapheme ukuthi bamloko bangafaka abantu kulisi ukuthi yomnaka akafunakali i-America ubani nobani. At the end of the day, Mnangagwa doesn't even need to go to America. You know a famous statement kamkabe athi khona very andidi kuya ikoko because chando choka choka because angithi yes, this is blue house, it's blue roof elokani aras. Does he need to come to England? No. But the ordinary person needs to survive.
So kodwa sesikhangela imithetho amazwe aziphatha ngayo, phela abaphili bodwa laba bantu, baphila ku-international community nje abaleminye imanyano abaphila kuyo njengabo-United Nations leminye nje. Singathi imigoqo leyo ebisetshenziswa ngele Melika ukuthi ibone ukuthi ingazivisela yini lezi zijeziso, yona uthini ngayo? Bayatsho ukuthi abantu babe sethuselwa, bayatsho ukuthi kulokhu kusetshenziswa ukudla ukuthenga abantu kulalokhu lalokhuyana. Uthini ngalokhu ukuthi bengakhangela nje eceleni kuqhubeke kuhle kunjeyana?
Lapho yikho lapho engithi khona mina the world stops thinking. Angithongo nakancane ukuthi bakhangele eceleni, but ama-solutions amatsha than to continue to use this old and tired method of making the ordinary person suffer. Ukuthi bafaka ama-sanctions.
Ngezinye indlela bavumelana nomnumzana Chiluma.
Without a doubt, zenziwa omnakakwa bazenza izinto ezingayisizo. Labo lo mgabe esesekhona wazenza into ezingayisizo. But the question is, is it fair for them to try and solve it this way? Are there no better ways of handling this problem?
Ye, kuyezwakala. Ye, ungabamba khonapho ume sizabuya kuwe ecingweni. In a nutshell, he's agreeing with Mr. Chirumanzi.
Maybe I can just throw a question to Mr. Chirumanzi. Wachirumanzi, chii chakauma kuhurumende yeZimbabwe kuti ingogadzirisa zvacho zviri kukurudzirwa neAmerica kuti zvirango zvibviswe kana zvichinge zvichirwadza vanhu vasiri vazvakanangana navo?
Ndozvandambotaura ndikati zvinoda America inoda kuprotekta mainteres ayo. Ndambotaura ndikati tina maAmerican companies anga akaaffectwa neland distribution exercise akawandisa, zvinotoda zuva roga kuti tizvitaure izvozvo. Saka ivo vanoti izvozvo makavioleta property rights. Ndochokutanga, because kana wanga une 2 hectares wasara ne 1 hectare iproperty rights iyoyo. Gadzirisa property rights. Saka kugadzirisa kudzorera back izve this land, vozoti human rights. because tatina vashandi vakati vanotanga vataura vashandi vamashandi veZimbabwe kuti baizisa vozotaura vashandi voku America kuti zvakakonzeresa icho nechocho nechocho mahuman rights akati akaviolate praziri ranga rina vashandi 20 years zvino vashandi havachashandi and so forth income dzavo dzadini and so forth ndo zvandinobvumirana nomurume baba ava vachangobva kutaura kuti izvozvo zvinoda vaya vane njere dzepolitics zvokuti ko iyo nyika chayo chayo inombotongwa sei tikada kutarisa kuti iyo America yacho chii chairwadza kurwadzisiwa kushaya hope napamusoro pakanyika kadiki diki diki seZimbabwe nhasi America igoda kuzoziva mahuman rights amaZimbabwe tikada kutarisa kumashure patairwa hondo chii chakaita America chakatibatsira kuti imini zveshuwa ini Smith anokudzvairai regai varume tikubatsire tikudai tikudai hapana saka idzo misodzi yokuda kuvhiringidza vanhu iye zvino mukatarisa hakuna nyika iri pasipedenga isati iri affected nezvinhu zvinoitwa nethe American government kubvira kudhara vanongova vanhu vanongoda kungokonzera mvonga mupopoto sokutaura kwandamboita ndichiti manyika mashomanene ari muAfrica kusina maamerican soldiers then the question is sure Africa nezvatiri ndiani angapokana nezviri kuitika kuamerica iya watinoti mahuman rights today is kuamerica ukangoonekwa uchidi wepamberi nabini laden auonekwi unobva watourawa this is a fact kana ukavonekwa madzimai chimuzi nemaya vakapfeka mazidhuku ava vanotofolowewa up and down saka mahuman rights anotaurwa ndiani tinoda mahuman rights amazimbabwe sezvataura baba Sivandayo kana pane nzira kana vane shungu dzokuti isu tinofanira kugara zvakanakanakaka aiwazve vanouya votiudza iye zvino tiri kutaura ndapamusoro pamaelection kuamerica iye zvino kwakaita mvonga mupopoto yei Trump abatsirwa namarussians yei chii chaitika chii chakaitika at the end of the day to the Russian government because isu papawa inenge yakabata votsvimbo ndokuti kana zvaunoda itipwe tinosangana asi isusu vanapfuna vanatsuro tisinongopwanyiwa takanyara because varume ava vanoziva kuti one Zimbabwe ina maresources anoita kuti iyo America yacho ikwanise kurarama because of these small poor countries iye zvino mukanyatso kutarisa kune nyaya dzepolitics behavior yava neamerica towards India yasiyana because India is now developing behavior yeamerica kuna na Brazil iri kusiyana because vana Brazil they are developing
vachirumhanzi nguva yadiro kumhanya ndingokubatai muromo panyaya yekuti mambotaura imi kuti in America blacks are being shot but does that justify Zimbabweans or the Zimbabwe government not to respect human rights because a neighbor is beating up his children
iye zvino kuti vanhu vanyatsokutaura kuti zvakakodzerwa nei zvano PF leadership yakataura kuti atidi kana chinhu chinonzi noise kana mbama and maobservers vakaona vanhu veMDC alliance namwe mapolitical parties vachiseka vachinda kundovhota kuti iwe ndichakukunda hei iwe chipolisi and so forth asi chitarisa from the MDC alliance vanhu vayo ndokutanga kuputsa zvitoro zvavanhu chitoro chako iwewe jonga unoda wakazvimira chitoro chine nepolitics motikari yomunhu ine nepolitics ino saka asi zvakonzerwa nani zvakonzerwa nomunhu anoti isusu hatidyiwi hazvivi zvakaitika kurunyara rwakamboitika sei masoja acho nhasaema angari
thank you vachirumhanzi rambai nyimuri parunhare timngopamukana kuna vandlovu nekuti nguva dzamhanya
seungasinikela khwelo kugcina mnumzana ndlovu labanye ababuzayo lapha liyakwazi okwenzakalela mhla emthethwandaba ibandla lezanu p f lalo likhwezile amaphepha alo liphikisa ele-MDC alliance lithi ukhetha luqhutshwanga ngemfanelo njalo lo mnumzana tenda ayiphithilayo ube semthethwandaba uzaba khona njalo kusasa elokugcina ngama-seconds amalutshwana 10 seconds mnumzana ndlovu
kuzaphikisanwa kube zinkunzi ezimbili ezilwayo wote kuneni kube kuti luchano obusuka bugugudeke
ehe amazwi ahlakaniphileyo lawo kodwa ke ayisikhatha savuma basiqhubeke sisonke olivalelisayo ngosithandekile mhlawu.
Thanks also to our listeners who joined us tonight on Live Talk. Join us again. Studio 7 is there for you. My name is Jonga Kandemiri. We'll meet again. Good night.